we recorded mamini skinny cheese pa Copacabana and pa Market Square. Zanga skonzeresa nema purita e council anga akiti there is a directive that people be removed. Nikati zangu itika 10 minutes ano kwa naita 6 minutes then iko da zafera. But wanga wa tikinga mina tirongwa iji wanga wa rima purita e council e harare city council ya kiki pane ku mafela hara kiswe pawari kutengi terepate. Wena ikira zaidi.
Saka pane varasikirwa nemidziyo yavo here kana vasungwa muchiitiko ichocho?
Tine manhemba zvedu asungwa kuti ndirikunzwa kuti vazobudiswa manje manhero anaya vabudiswa vakanzwa kwatari mafaizi ekuedzola vanga vari vatatu vanga vasungwa panguva yaaaaaaa.
Takanzwawo kuti kanzura yakazivisa kuti ichatora danho irori, imi mamusina kugadzirira here?
Isusu taka takagadzirira sezvakagara tingotaura hatiteereri nyaya yekudzidzimasisi tisina kupiwa kumwe kwekuzvakuaa boka redu revhisei tanga takaronga takasiripeya kuti vese anouya tangotidzisa tinovaudza kuti vari kudzura mutemo wenyika saka tinoramba titengesera patiri kutengesera nekuti hazvisi pasi pemutemo zvekubvisa vanhu mutsitsi pasina maoternative.
Tanzwawo kuti zvimwe chete zvaitika kumaguta emutare nemasvingo patinonzwa kuti mauto anga achibatana pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police nemapurisa emakanzuri iwayo, kune nhengo dzenyu here dzasangana nedambudziko irori kumaguta iwayo?
Kwamutare ndo kwatawana ruzhinji rwemavhenda. Ndingati hanisandana kekuva kuna kuzwa kuti vangani, asi tinonzwa kuti pane vakawanda vatorwa. Infekti hazvina kutanga nhasi, zvino zvakatotanga nezuro pamanzura taita kubudikidza neutungamiri hwedu huri ikoko kwamutare. Kumasvingozve tanzwa kuti zvatienderera mberi nhasi. Ndikubvawo kuti kuti even kubulawayo pamboita kumhanyidzana kwakadaro tichiri kutora umbowo isusu seboka kuone kuti vangani vakanganisirwa kushanda kwavo, uyezve kuti isusu tingazvigadzirisa sei seboka.